takati one day inini vamwe ma honorable member echikadzi nechirume tikiti tinoona mumwe wedu sezvo iri nhengo yeparamende iri mukati medambudziko. Tatanga taudzwa kunzi vasikala vari kumuti murefu. Tashikapo isusu tikaudzwa kunzi havasi pano, vava kumasvingo prison mukati metown. Tochisvika isusu pamasvingo prison paye tokumbira kuona vasikala vanochengetedza jere racho verengi dzepasi. Vatiti havakwanisi kunge vachikurukura nesu, rega vatidedzere mukuru. Vadedza mukuru kudaro tazama kuti timutaurire kuti noti nhengo dzeparamende tari tiuyewo kuzoona vasikala. Panguva iyoyo aita kunge semunhu asvikirwa kunge ane zvamubata. Akatanga kutotiti muri veti katinoti maMPMDC ndokutanga kutotipusha kusanganisira nekutobata nhengo dzemaMP evanhukadzi vanga varipo. So mukudaro imomomo ndomanati muti aiwa nhengo idzi nhengo dzeparamende dzvari kudai kupusha. Watouya zvesimba kwandiri uchitondipushirira zvesimba achitonditsairira ndichinotevera kumashure. So ndo zvaita kuti vanhu vazongomira nekudedza mapurisa panzvimbo iyoyo. Vazouya dispo nemutevedzero wake pamwe chete naofficer in charge vanhu vavo vechidzimai vakatsvaya kuyananisa kunzwa kuti chii changa chatora nzvimbo. Ndonge tachivatsanangurira kuti ndomamirira aita zvinhu pano ndokunge vachiti chiuyai muvhurise dhoketi kupolice station. So panguva inoni yekuti tiri kumhanyisana nenyaya dzerali nezviri kuitika zvinezvi tatitimbotibira timbotanga tambomhanya kurali. Tabva kurali tichaona kuti tinodi kana tichinge taadvaizwa nemagweta edu kuti tofamba sei nenyaya yacho yekubatwa zvisina kunaka kwataitwa nemukuru wejeri.
Saka mazokwanisa kuvaona here vasikala?
Kwete, vasikala tatosvika pakutobvapo takundikana kuvaona. Tanzi isusu pane instruction inonge iripo pajere yekuti hapana vanhu vane kodzero yekunge vachimuona. Tisingazive kuti pane umwe here achakwachaadzabvumirwa, but kwaenda vanhu vakatiwo kubva makufemi nenguva yandaendaendazendawo inini kunyange vasiri kuti mashure mangu vakundikana kuti zvekare kuti vange vachiona vasikala nekuvasira chikafu nekuvasira mashoko esimbiso.